Fancy.
Yo, Mr. President, you know, chill spot is a heat spot.
Nowhere
to do this.
Sending out a Ushavi. You are Nema Sororo. Hinga da Chema. Oh, oh, chill spot. Buda kwanda kaita muivu Daiti jumwe ndi chatura befu Musa nifuratire ingandiri wenyu Kuno kwandiri iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Ona muri yese iripa mafuzi angu Asi imimi chiva iwo mare angu Hakuna chinonzi ichi nde changu Ende hakuna kanonzi akande kangu Mukandipa mukana Itai kutindisa zurasa Mukandipa mukana Itai kutiuza zondi jamba Pekwangu Kubuda kwanda kaita muivu Daiti jumwe ndi chatura befu Musa nifuratire ingandiri wenyu Kuno kwandiri iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi
Jehovah God bless me Take me Fire than imagination I wanna be a blessing Increasing my ratings Pandino fambam zira Jesu mundira ngarire Pandino vima msango Jehova chengeteza indizarasike
Pekwangu Kubuda kwanda kaita muivu Daiti jumwe ndi chatura befu Musa nifuratire ingandiri wenyu Kuno kwandiri iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Sendino da ushavi Diwane masororo Inganda chema oh oh Iyaba, hona muri yese iripa mafuzi angu Asi imimi chiva iwo mare angu Hakuna chinonzi ichi nde changu Ende hakuna kanonzi akande kangu Mukandipa mukana, itai kutindisa zurasa Mukandipa mukana, itai kutiuza zondi jamba Pekwangu, kubuda kwanda kaita muivu Daiti jumwe ndi chatura befu Musa nifuratire ingandiri wenyu Kuno kwandiri iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi Iye Iyerere iye Iyerere iye Inganda chema nemi
Phantom, do it
Levels production
Well done Go and save it